This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 22/2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Havafanire kuita mhirizhonga kurovana, gwaro iri riripo, asi tirikuona kuti mukurishandisa hapana yatingati enforcement.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo 2018 asati asvika.
Mutemo wenyu zvipenyu ari mombe hazvifani usiku yofamba makachena chete 16 zvasiti manheru. Izvozvozvo zvaitirwa kuti kudzivirira nyaya yekuti mumwe munhu anodzidza mombe dzake unoanzwa kuti dzarwara.
Chirwere chefoot and mouth choonesa varimi ndondo mumatunhu akati wandei munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raburitsa gwaro ririkurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo ine chekuita nesarudzo. Pane kusawirirana kunotyisa munyika pakati pehurumende nemapato anopikisa panyaya yemitemo yesarudzo. Izvi zviri kupa kuti mapato aya apote achiramwa kupinda musarudzo. Mukuseya nyaya iyi, tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZESIN, amai Ellen Kandororo Dingani.
Pane nyaya yekutanga yatiri kunyanyoda kuti itaurwe nezvayo nevanoruka mitemo. Inyaya yatingati yekodzero dzevanhu dzekuvhota. Vanhu vari mumajeri, vanhu vari kunze kwenyika kwatingati kudiaspora, vanhu vanenge vachirwara musi wai unenge uchiitwa mavhoti, pawanikwe kuti vanhu ivavo vanokwanisa kuvhota here. Chimwezvo chatiri kutaura inyaya yekuti zvinoshandiswa pamaelections zvakakosha. Mapato anenge achikwikwidza musarudzo anofanira kukwanisa kuzvipiwa paine nguva. Zvinhu zvakaita segwaro rinenge rine mazita evanhu vanovhota riya ratinoti voters roll vanofanira kuripiwa paine nguva yekuti vakwanisewo kuriongororawo. Chimwezvo chatiri kutivatikumbira kuti vaongorore uye vagadzirise pamutemo inyaya yekuimburwa kwemaconstitutions ratinoti delimitation inofanira kuongororwa zvakare. Chimwezve tinedambudziko rakanyanya inyaya yegwaro ravanoti code of conduct remapato anenge achikwikwidza. Rinotaura kuti havafanire kuita mhirizhonga kurovana, gwaro iri riripo, asi tirikuona kuti mukurishandisa hapana yatingati enforcement. Saka vanhu vanongove kana vanongoita zvavanoda musarudzo. Tinoona vachingoshandisa mutauro wokutuka kana vachikampeina, vanhu vari kuramba vachingoharasa kana kubvundutsira vanhu vanenge vachinovhota. Saka tinoda kuti gwaro iri rinyatsova gwaro rinonyatsoshandiswa kuenforca. Mapolitika padi kana vachikwikwidza paya vachitaura, vataure zvinhu zvisiri zvekuvhundutsira, kutyisidzira kana kutuka vamwe kana vachitaura.
Asi zvamuri kutaura izvi zvingakwanisika kuitwa here sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018?
Tine chivimbo chekuti zvinokwanisika.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZESIN, amai Ellen Kandororo Dingani, vari parunare muHarare. Varimi vanopfuya mombe vave kuoneswa nhamo nechirwere chefoot and mouth. Chirwere ichi chinonzi chapawo kuti mutengo wemombe uderere zvakanyanya. Bazi reVeterinary Services Department rinonzi rakarapa mombe dzinosvika zviuru makumi maviri nemasere. Mukuziya nyaya iyi, tabata mutungamiri weZimbabwe Farmers Commercial Union vawanda chabikwa.
Ichokwadi Takada kambi tukweroro, mwenyeduwa kilayu mundaka hafto fambira maprozinzeke hali matatu, ane kambi tukwerori, Midlands, Kadepe North and South. Kune futu remount, kango kipara rira. Izo zizo, hango sari wadamukano kuti, kika mwendo kutemisa ku apatwa, direkti kuri Ulawa. Chiongorora kuti mombe dzifamba chiziyi chakufamba chambe pambe chitoita ndisi mapurita acho kuti zvataona apa zvimombe dzifamba usiku dzavayei mutemo wenyu zvitenyu ari mombe hadzifambi usiku yofamba kwakachera chete 16 chasiki manheru izvozvozvo zvaitirwa kuti kudzivirira nyaya yekuti mumwe munhu anobvisa mombe dzake kuti anzwa kuti dzarwara zvaanofema zvekuti zvati mhaino dzisirisa uko kana kuti chinoputikira chaikoko tikukurudzira zvevarimi kuti pane nyaya yatikukurukura yekuti mishonga iyi iwanikwe tikuti murimi isati pangu asazvasvika hatinei nazvo ngatiisei mari tibananidze mari dzedu totekwa mushonga mushonga iyo inotengwa kubotswana tibananidze mari dzedu titeerere tibananidza mari mushonga yotengwa mombe dzedu dzokaiwa kuti kuremaunti itirerukire
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Farmers Commercial Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare.
Yo kule pep guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift here.
My Instagram.
Yeah.
Na vaza my sister. Na vaza munhu wese masvita. Doro tadira bazita vaza vari bazita vaza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanoita ivo zvemitambo muzvare Kureya vanoshanda ivo nesangano rePO Box iro rinoita iro zvemutambo pazvivhitivhiti zvepaFacebook nezvimwewo Mumitambo iyi muzvare Kureya vanozikanwa nezita iro rekuti gonyeti Tichanzwa kuti sei vakafunga kutanga kuita izvozvi zvemitambo uyezve zita rekuti gonyeti vakariwana sei tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Samantha Kureya
Okay
mungatitsanangurirwo nezvebasa ramunoita here chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita basa iri
ndimanzi Samantha Kureya PO Box ndinozvikama saGonyeti but I'm also an actress ndinoactorawo ZBC nema independent producers ndakatanga kuacta ndakangoterawo matsimba amhama zvekuti mamba angoende ndinoona vachita mari yesau panangotrayiwo for a part then vakati uri kutogona carry on wakutoacta saka ndomatangiro andakaitawo
munoona zviri nyore here semunhukadzi kuti muwanikowo muchiremekedzwa pamabasa amunoita muindustry yamuri
ngoti ndikutambirwa hangu zvakanaka kozi kwese kwatiri kuenda vari kufarira mabasa waitingi zvinoenderana nekuti uri kushandawo sei nevamwe
imi mataura kuti pane zvamakabva kuacta manga muri kuzikanwa paPO Box semudzimai anonzi gonyeti chitsanangurirei nezvagonyeti
Gonyeti italenti rakango sangani kwa onaro. Rakango ikananda phone rongi. Urugudiwa pane patuda kukuyedza. Ndakati omboseka zvangu bati ino kana chinhu chiri mauri. Inongobuda ende zvinongoendeka. Saka gonyeti italenti rakango wanikone P.O. Box crew. Vandatoyedzwa vandavodhishinwa ende vakafarirawo kushanda kwa gonyeti. Saka I hope ari kuenda kure gonyeti.
Mabasa api ya mwamuri kuita pamusoro pe zvamunoita zvekuacta izvi.
Pane drama series riri kubuda paZTV inonzi First Day. Ndiri kuwanikwa ndiri kuactawo saNLC imomo The Maid. Kwozoita rekufilmsu ndiri kuonekwa ndichiactawo futi samuchaneta imomo. Kwozoita mamwewo zvawo haasati ashutwa but ari muline up yekuda kutoshutwa.
Tinoona pane zvamuchangobva kuparura kuPO Box manga muri kutaura imi neshamwari yenyu nemagariro amuri kuita paimboti painzwisa yezvimwe zvamaitaura muri ipapo notaiona muchitaura slang nezvimwe isiwe kudiaspora zvatisinganyatsoziva asi takatobva tatoonzwa kuti taakumusha chimboti pakuriraiwo zvimwe zvacho.
Araiti paskiti ramakabva henyu kuona iri tengoratidza lifestyle kuti varipo vamwe vakutorarama upenyu hwakaoma kusvika pakutohaya even Colgate kusvika pakushaya sipo yekugezesa chaiyo variko vari kurarama life yakadaro. Ndinofunga makaona takabata futi yegender yeviolence kuti vanhu vari kukwarira mukati vari kutya kubuda pachena kutya varume vachingokwara kuti ndozvazvinoita. Saka tengorakidza kuti violence iriko iri kuitika. Ndofunga ndozvatainyanyipfunga chada kunyanyibudisa paakazviti iroro.
Pane imwe skiti zveyandakaona maitaura imi nemabatirwo ari kuita vashandi vanoshanda mudzimba imbotsanangurai nezveizvozvo.
Pae taitaya kuda kutsanangura life iri kuraramawo futi vasikana vebasa. Kune vamwe vari kurarama zvekuti vanototya kubudisa pachena kuti zvakamira sei. Kune vanhu vari kushandira kana murungu aneswa kubasa anosvikupedzera hasha dzese kumusikana webasa. Saka ndozvimwe zvataitaura kuti varungu ava vanoda kunyatsa kudzetwa kunyatsotarisa usati washandira munhu.
Takanzwazve muchitaura mamwe mazwi anoshandiswa mazuva ano ekuti pano handibve zvekumhanya. Chimbotipaiwo zvimwe zvacho zviri kushandiswa munyika parizvino.
Hatimasenzi tingowanikwo mukati mugeto matiri kurarama. Sana gore rinotadzidza zvakawanda handibve zvekumhanya and here to stay. Tingori timasenzi tingotaurwa taurwo nevanhu.
Imi mune mhurere sisi Samantha.
Aiwa Samantha achiri sinho but haasi setini zvake.
Titaurewo nezveupenyu hwenyu semudzimai wechidiki kudai.
Ari singo anozviitira hake like independent. Ndine kashopuwo kangu kandinorana rana kuti tingobatsirika kuti tisazoramba totsvaga mari muvanhu. Ari kutarisirwo zvakare kuroorwa mugore riri kuteera imomo munhu ndopa zvinenge zvakuda kuitika. Ndiwo life yaSamantha.
Pane kurudziro yamungapo here mamwe madzimai kana vasikana vechidiki
muindustry imomo medu chikuru kungozvibata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Samantha Kureya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nachiremba wedzidzo munyaya dzenhoroondo Dr. Takawafira Zhou. Apo tiri kuzeya nepfungwa yavo kana kuti nemaonero avo ekuti mbuya nehanda nasekuru Kaguvi havakodzeri kuve magamba enyika asi kuti magamba ematunhu avaibva. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Dr. Zhou.
Tatendai makadine yenyu imwe.
Aiwa istiri wapenyu vaZhou, nyaya yatinoda kukurukura nemi yaita kuti kukokei pachirongwa upenyu hwedu inyaya yekuti ndiani anonzi gamba kana kuti national hero. Tinoona pane hurukuru yamakaisa paFacebook mazuva apera takatarisana nezororo remagamba. Asi hurukuro hombe yakanga iri pakuti mbuya nehanda nasekuru Kaguvi magamba anganzi magamba enyika here? Imi maiti magamba ematunhu avanobva. Mungatsanangura zvamaireva.
Hongu, chatinoreva ndechekuti nhoroondo dzechimurenga chekutanga hadzina kunyatsonyorwa zvakanaka. Pamusoro pezvo futi varungu vaiona sokuti vatema vanga vakomborerwa nokuuya kwecolonialism zvokuti hapana zvaikwanisa kuti vamukire colonialism. Saka vakatsvaka chikonzero chinoti sei vakamukira makolonialist nokufunga kuti vanhu vatema vaitya mareligious figures ndokubva vaveza vanhu vaifunga kuti ndo vakapa kuti vanhu vapinde muchimunyenga vana mukwati vana nehanda nakaguvi. Asi mazviro kwazvo zvinoratidza neumbo huri mune chimaarchives namascholars akanyora akawanda sezvekuti mbuya nehanda munhu waingoeparetawo zvake mumazowe umu, Kaguvi munhu waizikanurawo kuvhima kana kurima. Sakawo mbiri yakangoita mbuya nehanda nasekuru Kaguvi ndeyekuti vanga vari pedowo navarungu, Mazowe pedo neHarare, Chichawacha pedo neHarare. Asi kune vanhu vakarwa mufesi Chimurenda vakarwa zvinotyisa vanga vari kure nevarungu vasiri captured mumabhuku ehistory.
Saka vamungati vanganzima national hero nguva iyoyo ndivanani vazvo?
Tine vanhu vatatu. Chingaira Makoni, Chingaira Makoni akarwa semvumba. Tinoona kuti sekuru Chingaira ndo vakazova futizve munhu wekutanga kuuraya muchimurenga chokutanga. Mumwe zvekare watingatokarwa Chimurenga zvikuru ndisekuru Makondera. Vakaita hondo yavo ikaenda vakaenda nemumozambique kusvika kuna 1993 vasingabvumi utongi hwechidhanyiriri. Masaramonde kunyange zvake vanga asina kutanga hondo asi nekufamba kwenguva akaenda mugomo regwidimbi kuchebhutuku parwazi semvumba. Tine vamwe zvekare kwese kwese zvandatorora kuti tikataura kumatebhenere ndikwekuku kune ainzi Nyamanda sekuru Kabhuri vakaita muchiti muguru chaizvo zvekuti tizova tigamba achigadza pasi nenda yamutsikana. Sekuru Kabhuri pavakasundwa munhu akatanga kutuka zvechiafrican kuona sekuti ndezvanasatani. Sekuru Kabhuri vakabva vatopiwa zita idzva vakabhabhatidza vari munhu anga varatidza kuti vangaoda kusiyana nezvechiafricanis votevedza tsika dzavarungu. Kwatiri tinoona sekuti havakodzere kunenze persistent and consistent fighting. Havaiti sevamwe vatinoziva kuti vakafa vachirwa vanasekuru Mapondera. Havaiti sevamwe vana Mashayamombe vakaendera mberi vachingorwa Chimurenga. Namadzishe akawanda ari munyika yese akaramba achienda mberi achiitawo maalliance at a local level.
Saka neimwe nzira muri kukurudzira here kuti pange pachinyorwa nhoroondo iyi patsva?
Chokwadi, nokuti dambudziko renhoroondo yatinayo ndeyekuti vanotenga vanoda kuti panyorwe nhoroondo. Tinovakurudzira kuti ndiyo magamba chete voshandisa yatingati chitendero kuti chisimbise utongi hwavo. Chatinotaura ndechekuti nhoroondo inofanira kunyorwa zvakanaka ichipa munhu wega wega akabatsira muhondo yerisununguko kubva kufirst Chimurenda kuenda kusecond Chimurenda kuti pave nejeketere. Zvakafanana nehistori yezvapo nezvanhu nemhaka yekuti vanotonga vanga vari kuzani zvinoita sekuti zvapo yanga isingadi kurwa hondo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazhou nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tatendai zvikuru, mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kunyanzvi munyaya dzenhoroondo, chiremba wenhoroondo Dr. Takavafira Zhou muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Wawa ichatamba neHighlanders kuAscott Stadium, kuchiti How Mine ichitamba neTriangle kuBarber Fields na 1 PM, Cholocho ichizotambawo neDynamos kuBarber Fields kwakare na 3 PM, Capes United ichatamba neDongo Sawmills kuNational Sports Stadium, FC Platinum ichitamba neZPC Kariba, nemuvhuro Wange ichatamba neBuffaloes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rokurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Chirwere chefoot and mouth choonesa varimi vanopfuya mombe mpfumvu mumisha yakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube.